manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 3 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongwa piwa nedare handiwa watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa newacho ari kuti akasunga ndechekuti haana parikubatanidza vanhu ava pamusvaironzi yakaparwa.
Vechidiki vebato reMDC vakasungwa kuchitungwiza nemugovera vomiswa pamberi pedare.
Saka parizvino tiri kutaura officially mune mudzimbabwe kuti hatina murwere watatitaana aine chirwere ichi. Kundisa zvakare kuti matesi aakukwanisa kuaita mune mudzimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa ichiongororwa chirwere checoronavhairas choburiswa muchipatara. Zifa, hurumende uye makanzuru voita chipatapata kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeMDC 12 dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekuungana dziine chinangwa chekukonzera mhirizhonga kuchitungwiza. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi amai rumbidzai mishonga vati vasungwa ava vakaungana mambakwedza emusi wemugovera kuSt Mary's muno muchitungwiza zvisiri pamutemo vaine chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Amai mushonga vati vasungwa ava vakawanikwa vaine rekeni, matombo nemapanga uye vamwe vavo zana nemakumi masere nevaviri vachiri kutsvagwa nemapurisa. Vachiisa chikumbiro chekuti vasungwa ava avo vanosanganisira mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navane Chamisa, vaStephen Chuma, vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, rimwe remagweta evasungwa ava, vaMoses Nkomo, vati hapana umbo unoratidza kuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Mukuru wemapurisa pakamba yeSt Mary's, amai Tsitsi Mharadzano, vaudzawo dare kuti vasungwa ava vakaburitswa muusungwa vanogona kukonzera kusagadzikana munyika sezvo vachiti vamwe vavo vachiri kutsvaga vari kuburitsa mashoko pamadande mutande epaindaneti ekuti munyika munofanira kuratidzirwa zvakasimba zvavanoti zvinogona kukonzera kuparadzwa kwemidziyo nekudeuka kweropa. Amai Mharadzano vati zvitevera kusungwa kwevanhu ava vamwe vavo vasati vabatwa vakaita mhirizhonga yakakonzera kupwanywa kwemotokari dzevanhu uye kusachengetedzeka kweveruzhinji. Mutongi wedare Muzvare Vongai Muchuchuti vanyima vasungwa ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti kuvepo kwevasungwa ava panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoratidza kuti vane chekuita nemhirizhonga yakazoitika. Vasungwa ava vave mumaoko emapurisa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vati havana kufara nemutongo waturwa nedare uyu.
Mutongo wapiwa nedare handiwa watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa newacho ari kuti akasunga ndechekuti haana parikubatanidza vanhu ava pamusvaironzi yakaparwa.
Padare panga pazere mapurisa anga akapakatira zvombo ayo anga achirambidza veruzhinji pamwe nevatori venhau kupinda mudare. Nekune rumwe rutivi mamwe mapurisa aswera achimhanyisana neveruzhinji mumisha inogara veruzhinji muno muchitungwiza avo vanga vachipisa matai emotokari pamwe nekuvhara migwagwa nematombo. Vanesbert Chizema avo vane chitoro vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Zvano unonatsokuona kuti upenyu hwacho nemaomero hwakaita ukaona muchivhiringidzwa pamabasa hazvina sokuzobuda zvakanaka. Zvinobva zvatimanikidzawo nesuwo tichida kuriritira mhuri vamwe tinotoone zvakawanda zvekuita bati unozoona zvinhu zvacho zvisina kuzototimirira zvakanaka nokuda kwekumhanyiswa mhanyiswa dzimwenguva matorerwa zvinhu dzimwenguva mavhiringidzwa vaitwa saka zvobva zvatokanganisa zvinhu zvacho zvakatooma nechekare.
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati vari pazororo saka nokudaro hatina kukwanisa kunzwa devi remapurisa panyaya iyi asi nemugovera vakaudza Studio 7 kuti mhirizhonga inofanira kumira
tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese ngavatevedzere mitemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu
asi veMDC vanoti vanhu vakakonzera kusagadzikana muchitungwiza ndevesangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum avo vari kunzi neMDC inhengo dzezanu PF vashanda nevasori kuda kuvhiringidza bato iri vesangano iri vakange vaudza vatori venhau kuti vainge vachida kuenda kunovaka misasa kumba kwemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa mumwe mutevedzeri wavo vatendai biti uye mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala vachiti ndivo vakakokera zvirango zvakatemerwa nyika izvo ndizvo zvakapa kuti vechidiki veMDC vaende kudzimba dzevatungamiri vavo ava kunovadzivirira asi mapurisa akabva afumobata jongwe muromo akananga kumba kwavaScala zvakabva zvatanga mhirizhonga veZimbabwe Concerned Citizens Forum vanoti vakaona kuti panogona kuzoita mhirizhonga vakazosendeka urongwa hwavo parutivi ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas chiri pasi.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vanoti mumwe munhu akabva kuChina anga achiongororwa chirwere checoronavirus aburitswa muchipatara nhasi. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu pasi rose zvikuru kuChina. MuAfrica chirwere ichi chakabata vanhu kuAlgeria, Nigeria neEgypt. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Manangazira.
Tine mutravela akabva kuChina, but haasi kubva kuWuhan. Akabva kune province inonzi Yunnan. Zvisinei vakangomunongedzerawo vachiti ari kurwara, asi anga asina kana temperature kana zviratidzo zvecoronavirus. Akatakurwa yake kubva kuairport semafambisiro atinenge taiva tinenge tichifungidzira chirwere ichi. Akaendeswa kuWilkins Infectious Disease Hospital inova ndiyo nzvimbo iro munyika muno iri kuona nezvevarwere vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus. Saka masi mangwanani chanzwa result yake patsvakurudzo yaakazoitwa kulaboratory vachiti haana chirwere checoronavirus uye mutano zvake, saka anofanira kunge atorejestra achienda kumba.
Ko mumwe uya aimbenge achiongororwa mudzimai zviri kufamba sei?
Pane mumwe munhukadzi zvakare handizivi kana ari vamwe kutaura takambomuadmita musi wa18 February. Akanga atimboedza kuChina ikoko atesta mapepa akachiratidza kuti haana chirwere ichi. Kune ukupa akasvika kuWilkins 18 February akatesta zvakare akaonekwa asina utachiona uyu. Munhu wanga agara aino zvinhu zvaimuneta pautano hwake nekudaro akazodzoka zvakare kuchipatara yekuWilkins nanzvi dzinongoona nezvirwere zvinotambudzana vatinoitechos vakamurisira kuenda kumafysicians kuparerenat kuti anoongororwa. Saka ikoko haana kunyatsotambirika zvakanaka nenyaya yekuti vaingofungidzira nyaya yecoronavirus. Takazokurudzira tatinga achinge anoongororwa ariko kuUkraine. Takaona mukana zvakare wekuti atesti yechina yakabuda zvakare iri negative. Saka pari zvino tiri kutaura officially mune muzimbabwe kuti hatina murwere watatichawana aine chirwere ichi. Kufungidza zvakare kuchina testi kwakukwanisa kwaita mune muzimbabwe. Kunyange zvazvo tinoramba tichiita interlaboratory checks neexternal quality control neregional collaborative laboratory iri kuNICD kusouth africa.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ pamwe nemamwe masangano akasiyana-siyana ane chekuita nenyaya dzedzidzo nhasi vasangana nekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo vachipawo pfungwa dzavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvikoro zvepamusoro. Munyori wesangano rePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo rasvitsa kukomiti iyi iyo inotungamirwa navaDaniel Molokele Nyunyuto dzaro nemari dziri kubhadhariswa vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro. Idzo sangano iri rinoti dzakawandisa zviri kuzoita kuti vana vakawanda vatadze kuenda mberi nedzidzo. Mamwe masangano evadzidzi apawo hungo hwawo kukomiti iyi anosanganisira Rezinasu, Zikosu pamwe nemasangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvakasiyana-siyana kana kuti maStudents Representative Councils. Hatina kukwanisa kubata vamorokele kuti tinzwe kubva kukomiti yavo. Ngatinzwe hurukuro yataita navamajongwe.
Taenda kunosangana nekomiti nepamusangano kuti tiri bandiko revanhu vanomirira kodzero dzevana, kodzero dzevarairidzi pamwe chete nekuramba tichitaura zvinetswa zveeducation yenyika. Saka takamunyorerwa kutsamba sezvakaitwa muwakawanda ende taenda tiri masangano akati wandei anoda kunokurukura nyaya yechipira nhuna dzedu muomero wedu nemapindiro edu panyaya yeeducation nekuhaya education nenyaya yemafees neimpact yazvinazvo pavana vevarombo vevapfumi nevane mari nevasina munyika muno.
Saka zvamakurukura zvii zvamasvitsoimise sangano pamberi pekomiti?
Tasvita zvakati wandei tikavasiyira gwaro rine mapoinzi anosvika kuma20. Tataura nyaya dzekuti varombo havasi kugona kuendesa vana kuzvikoro vakawanda vanova ma67. Havachagoni kuendesa vana vavo kumayunivhesiti. Tobva ipapo toti zviri kuitika muzvikoro izvi zvinoita kekuti donzore magoals akasetwa ati kuti gore rakati education inofanira kunge yakuwanika nevanhu vese. Quality education zviri kutadza kusvika izvozvo nepamusana pekuti zvakuita bhasitiratizirai rinoti uri kurukwa kuri kurubunuka. Koita nyaya dzakawanda dziri kutarisa isusu kuti vana vezvikoro pavari kuenda kuzvikoro vanofanira kunodzidza, asi zvakuposa vana vadiki vasikana kuti vatsvage zvikomba kuti vakwanise kusapota dzidzo yavo. Vakawanda vacho vachizongonotanga basa gore retiri retatu varwara apa nepamusana pekuti vanenge vatora zvirwere. Vakomana vadiki vapinda mumadrugs, vapinda mumbanje, vapinda mucrime. Tobva ipapo tarisa kuti vana vari disabled votadza kuitawo zvimwe nepamusana pekuti vamwe vangu vanogona kukosa bhodha vanoota zvinhu votengesa. Ko vane urema voita sei mani?
Komiti yeparamende iyi inozodii nemashoko amapaya kana zvinyinyuto izvo?
Komiti yeparamende inenge ine vanhu vekuzanu, ine vanhu vekuMVC. Tokaira kuti vachazoita feed mune mamwe maprocesses ekuti vanodedza minista, vapedza kudedza minista vozoenda nazvo kucabinet. Vamwe vacho mune kuti marecommendations aya, marecommendations anozopedzisira azonotaurwa kumberi uku. Saka tokaira kuti kana zvinhu zviri kuitwa hazvitai zvingori zvinhu zvekungotsvaga mutauro nekuti ataura ndiyani kugomutsvaga. Todavira kuti zvinhu zviri kutaurwa kuti kana zvataurwa president wacho achagarawo pasi kuti maideas auya aya toita sei kuti vana vakwanise kudzidza, toita sei kuti full education yacho iwe affordable. Saka todavira kuti zviri kuitika panapa zvichabatsira nyika ramangwana nekuti maripoti ari ezimata bhizinesi aitwa maripoti anobatsira nyika kuti ipunduke iende mberi.
Munyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vamwe varimi kumashandaland west vari kupinda mishandira pamwe nevarimi vechichena nenzira yekuedza kusimudzira goho uye kuti vavanewo chouviri sezvo vasina zvikwanisiro. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaiwanzotaura pamisangano kuti havaida kuti vachena vainge vatorerwa mapurazi vadzoke vachiita mishandira pamwe nevatema vainge vapiwa mapurazi. Asi vaMugabe vaitendera hazvo zvimwe zvibvumirano nevachena vakaita savaBilly Rothenberg veGreen Fuel kuchisumbanje uye vamwe vachena uye vamwe vekuChina kuminda yakawanda yeADA. Vanhu vekuChina vakawanda vari kurima fodya vachishanda nekambani inonzi Tiens. Asi hurumende ya Emmerson Mnangagwa yakabuda pachena musi wa 28 Chikumi gore rapera kuti yaitsigira kuitwa kwemishandira pamwe iyi. Varimi vachena vakawanda vari kuita mishandira pamwe munyika sezvakabuda muchiitiko chakaitwa pamapurazi maviri anoti resamayu newamambo kumangura nemugovera. Asi gurukota rinoona nezvedunhu rematonaland west amai Mary Moliswa Chikoka vachitaura pachiitiko ichi vakati zvibvumirano zvekurima nevarungu zvinofanirwa kunyoreranwa kumahofisi ebazi rezvekurima.
The partnership that Norma has here with her partners is not partnership yekungosangana parod nekungoti ndine munda wakati kurei huya urime wauya kuzorima pana panyorwa pasi chinhu iwe wauya wandoisa mapivot ako waita zvakati waimprove farm yemunhu kamfa kuharvester munhu uya unoti gore rakatokura kupfuura zvandanchifungira. Already pattern of friction. Tiku encourage out kana tafunga kuita ma joint venture partnerships nga aitwe through hurumende.
Amai Muliswa Chikoka vakati varimi vanoti mumiriri wemakonde mumudare reparamende vakaiziness paradza muzvari Noma Muliswa pamwe navakidzi Mushonga Chiware nemakambani anoti Mazera Stewart Farming neSwansavera vari kushanda zvakanaka pamwe chete. Muzvari Noma Muliswa vanove mukoma waamai Muliswa Chikoka vanoti kushanda nevarungu hazvireve kuti mutengesi wechirongwa chekugoverwa kwevhu kuvanhu vatema sezvinofunga vakawanda.
Ndiyo dambudziko yedu isu vanhu vatema ndoda kuzvitaura nhasi. Tine muromo, tinodena, tinotaurisa. We talk too much and produce zero. That must end. Let's learn and take a leaf from some new farm.
Mukuru wekambani iri kurima nevarimi ava vaBerry Stewart avo vakarima chibage nebinzi vanoti vari kufara negoho ravo uye kukwanisa vanhu mabasa vanosvika mazana matatu. Vaparadza vanoti kuita mushandira pamwe nevarimi vechichena hazvireve kuti vatadza asi hurongwa hurumende hunoita kuti ivo vazosara vaine zvikwanisiro zvekurimisa kana mubatanidzwa uyu wapera mumakore mashanu ari kutevera.
Saka pana kuyamurwa is after 5 years you take over the equipment. What's wrong with that?
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti varimi vakawanda vari kurimirwa nevarimi vechichena ivo vachizopiwa zvikamu 10 kubva muzana pane zvinenge zvakohwewa pagore. Ndakamirira Studio 7 kumangura ndini Nunura Ijena.
Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende yeMalawi yapasisa bhiri rinobvumidza kurimwa kwembanje kuti ishandiswe mumabasa ezvemaindastiri pamwe nemishonga. Vari kutsigira bhiri iri vanoti mbanje ichasimudzira upfumi hwenyika uhwo hunonyanyosimudzwa nefodya. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairas hwave kuda kusvika zviuru makumi mapfumbamwe paine vafa vanodarika zviuru zvitatu pasi rose. Utachiwana hwechirwere ichi hwave munyika dzakawanda pasi rose kunze kwedziri muAntarctica. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika muAmerica vaJoe Biden vakakunda kekutanga kuSouth Carolina nemugovera musarudzo dzekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Izvi zvakauya panguva iyo vamwe vaikwikwidza vaPete Buttigieg navaTom Steyer vakabuda vose mumakwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika a2020. Kunyange hazvo vanhu vazhinji vari kubatwa negomarara repamuromo wepachibereko pazamu nepasikarudzi yevarume. Mukuru wemusangano rinoona nezvekurapwa kwezvirwere nemishonga yechivanhu Sekuru Friday Chisanyu vanoti varume vakawanda vave kubuda pachena vachirapwa zvirwere zvegomarara izvo zviri kukonzerwa nekuputa fodya, kunwa zvinodhaka uye kufema mweya une ukasha apo vanenge vachiita mabasa akasiyana-siyana anosanganisira rechikorokoza. K Kiri Mudzamiri anotipanya inotevera.
Sekuru Shisanyu vanoti vanhu vakawanda vanofane nyaya yechirwere chegomarara nokuti chinotanga kurwadza icho chatokomba zvokuti vanotozoendesa varwere ava kuzvipatara kuti vanorapwa nenyanzvi dzehutano.
Vanhu vakawanda vanofane chirwere chekenza nenyaya yekuti chirwere chekenza chikakubata nhasi haukasiri kuchinzwa kurwadza nhasi. Paunozochinzwa kuti ndakurwadziwa nyama dzisaita chinenge chakudya chatokuparadza. Saka kwedu kuchivanhu panopinda munhu matare zvinogona kuchobatwa kuti iwe uri kutanga kuita chirwere chegomarara. Munhu akadaro anobva akasira kuita sekubatsirika.
Vanoti kazhinji kacho varapwi ava vanenge vasina mari yokunorapwa kuzvipatara zvokuti vanongozogara kumba kumirira zuva ravanozotorwa nerufu.
Chimwe futi zvetiri kuita kuti vanhu vafe zvakanyanya nekensa muno muZimbabwe, zvipatara zvedu zvekensa zvishoma. Asi nyangwe zvazvo vachita tinotima mobile clinics screening, vachifamba vachitesta nokuongorora vanhu kenza, kana vagona kuongorora munhu kenza ari kuchirenje, munhu yaya hana mari yebhazi yekuya kuHarare kuti azorapwa. Saka zvereya kuti munhu iyoyo akasabatsira kuchivanhu anenge atarisana nenzvi dzerufu.
Nyanzvi munyaya dzezveutano mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti vanhu vazhinji vanotanga vaenda kunana godobori vasati vauya kuzvipatara. Nokudaro bazi reutano rinoda kushanda zvakanyanyisa nevanorapa nemishonga yechivanhu.
Tinoona kuti mapatients akawanda anotanga amboenda kumatraditional healers. Ano vamwe vanoenda kumagodobori, kumapostori, oro machechi anoita nezvemweya ayai. Basa ravanoita together we can achieve more. Tichega hatigone.
Dr. Mudavanhu vanoti vana godobori vanofanirwa kunyoreswa kuti vakwanise kushanda nebazi reutano mune zvakanaka nokuti hazvigoni kuti vaite basa iri zvisiri pamutemo.
Tisa kuti ana godobori, maprofita agone kuregulatwa where they do their things. Bagone kuti vange vane maassociations kwavanoenda vachirejiswa vachipiwa kuti vachifanira kushanda sei sezvatoitawo misi madoctor nemanesi nemapharmacist nevanhu vekulab vanoreguletwa, havangoite zvinhu zvavo vega.
Vaendera mberi vachiti gomarara remuromo wechibereko ndiro rakanyanyisa muvarapwi uye vanoti gomarara iri rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakirinika.
Muchirungu inonzi cancer of the cervix riri pamuromo wechibereko, ndokuvakadzi iroro rinoremakisi zvakawanda ende icancer yekuti inogona kupreventwa. Ende tinoencouragea kuti vakadzi vaende kumazvipatara vaitwa inonzi VIAC, iyoyo vatarisa kuti havana cancer yacho here, inorapiswa kana yaikwa sei kana yabatwa early. So we encourage kuti vanhu vaende ikoko. But pane macancer akawanda, pane cancer yepazamu, breast cancer, prostate cancer, macancer emuchibereko, emudumbu, emusoro, every part of the body inogona kuafikwa necancer. Even vana futi vanoafikwa necancer idzodzo.
Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vakaudza Studio 7 kuti zvirwere zvegomarara zvinobatawo vana vadiki, uye vakatsinira zvakataurwa naDr. Mudavanhu vachiti matenda egomarara akakurumidzirwa anokwanisa kurapika.
Dambudziko guru ratinaro munyika yedu ndeyekuti vazhinji vanozouya gomarara racho radzapa stage yepamusoro.
Gurukota rezveutano Dr. Obidaya Moyo vakaudza nhengo dzedare reSenate gore rakapera kuti vanhu zviuru zvishanu vari kubatwa nemagomarara akasiyana-siyana pagore rega rega munyika, uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vanofawo pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Vose vane chekuita nemutambo wenhabvu vabatana neZifa kuedza kuti mutambo we 2020 Africa Cup of Nations uri kune Algeria musi wa29 kurume utambirwe munhandare yeBurbanfield Stadium kwete kune imwe nyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi. Vezipa vapiwa kusika kupera kwezuva ranhasi neve Confederation of African Football kuti vazivise veCAF kuti vari kuda kuti mutambo uyu utambirwe kunyika ipi kana kuti kuitwe imwe ongororo yeBaba Fields Stadium zvekare. Asi vanotungamira nhabvu kuchamhembe kweAfrica veCOSAFA vakatomhanya mhanya kare ndokusimbisa veCAF mukupera kwesvondo kuti zviri kuda kugadziriswa muBaba Fields Stadium zvinokwanisa kuitwa musi wa29 kurume usati wasvika zvekuti maOrioles anokwanisa kushandisa nhandare iyi. Izvi zvikatenderwa veCAF vachazouya kuzoita imwe ongororo kwapera masvondo maviri kubva mangwana apo pari kufanira kutanga gadziriso yeBaba Fields Stadium zvine mutsindo. Svondo rapera, mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vakabudawo pachena vachiti vari kutsvaga rubatsiro kuruzhinji rweZimbabwe. Vanoti ivo chido chavo kuti mutambo uyu utambirwe munyika.
Tiri kumboedza kuda kuita appeal neCAF kuti tikwanise kubvumirwa kunge tichitambira muZimbabwe. Zvatikaita ndezvekuti takataura neBulawayo City Council nelocal government through SRC kuti kaitwe commitment kuti maybe by the 20th mastadium anenge akwanisa kugadzirwa zvimwe zvinhu zvese.
Aigove mumwe wevatungamiri vePremier Soccer League vaBidru Musa Gwasira vanonzi vapa kanzuro yeBulawayo zana remasaga esimende pamwe nemafiriji ekuisa mumba yevabati vepembe sezviri kudiwa kuBaba Fields Stadium. Maurias arufanirwa kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 na29 kurume, mitambo iyo mumwe muteveri wechikwata ichi vaObet Masotore vanoti Maurias haana chekutya.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti mvhundutsirei. Nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Vakamambo vanoti ivo mitambo iyi yakakosha zvikuru kuZimbabwe kuti Maurias akunde. Zvichakadaro vateviri veMaurias ava vari kufara zvikuru nematambiro ari kuita machinda avo mhiri kwemakungwa vakatarisana nemitambo neAlgeria iyi. Chaunza manyukunyuku, makandirwo ari kuitwa zvibodzwa naTinokadewere pamwe naKnowledge Msona panguva iyo mazuva aswedera emitambo miviri yakakosha nemaDesert Foxes iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panhau yemutambo wenhabvu iyi, murairidzi wechikwata chemaWarriors Zdravko Lugarusek adoma chikwata chichamirira Zimbabwe mumakwikwi eAfrica Nations Championship kana kuti CHAN achatambirwa kuCameroon muna kubvumbi. Kana muchida kuona mazita evatambi ava, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezvekusagadzikana kwezvinhu kuchitungwiza uko kuri kunetsa navanhu nemapurisa. Munokwanisa kupinda muchirongwa ichi kuburikidza nekuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vechidiki veMDC vakasungwa kuchitungwiza nemugovera vamiswa pamberi pedare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chichiongororwa chirwere checoronavirus chinoburiswa muchipatara. Zifa, hurumende uye makanzuru voita chipatapata kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iwe nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Standikile Mhlanga. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.